Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare panera nhasi uri musi wemugovera ndira 11 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Njadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAuxilia Jonga naItai Jonga. Ndiwanzodzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinopa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro.
Taningataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairidzi yakaluza valu yatinoti purchasing power parity pachirungu.
Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri asi varayiridzi vanoti havakwanisi kunge vari muzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvakapfa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro uye vamwe vanhu gumi vanonzi vakakuvara zvakaipisisa mutsaona iyi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi wemotokari yaive nevanhu ava atiza mapurisa achimhanya zvakanyanyisa. Asi ndokutadza kuchengetedza motokari iyi mumugwagwa izvo zvakaita kuti ibeuke ndokuuraya vanhu vatatu. Mukuru wemapurisa yepatsesebe muBotswana vaAmos Kekatetsi vaudza Studio 7 parunare kuti tsvagiridzo yekutanga yaratidza kuti mota iyi yanga yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvisina makore ekufambisa gumi nezvitatu. VaKekatetsi vati njodzi iyi yakaitika mushure mekunge mota yeToyota Wish iyo isina kumira payakamiswa nemapurisa, izvo zvakaita kuti mapurisa vaitevere.
And they were carrying illegal immigrants. But the only thing that is suspicious, when they find the police has mounted their roadblock, they should stop and obey the police signal instead of running away.
Mapurisa muBotswana achiri mubishi rekutsvaga hama dzevanhu vakakuvara mutsaona iyi, achiti vaviri vakafa munjodzi iyi vakwanisa kuzivikanwa nehama dzavo. Vanyika dzino Jonga avo vane makore makumi mana nemana vachibva kwamadamombe kwamurewa vakwanisa kuziva hanzvadzi dzavo mbiri dzakafa munjodzi iyi. VaJonga vaudza Studio 7 kuti hanzvadzi dzavo ndimuzvare Itai Jonga avo vane makore makumi mana nemairi pamwe chete namuzvare Auxilia Jonga avo vangava vane makore makumi maviri nemasere.
Njadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAuxilia Jonga naItai Jonga. Ndiwanzodzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
VaJonga vati kushaya kwehanzvadzi dzavo mbiri idzi kwaminamisa mamiriro ezvinhu mumhuri yavo sezvo vaviri ava ndivo vanga vachibatsira kuriritira mumhuri dzavo.
Nevanhu vaviri ava varasika panzvimbo imwe chete kudai. Kudai Mwari dainge vagona kutora mumwe chete vachitisira mumwe andogona kupisha naye. Pamatambudziko akafanana nekuti kana chida kubatsira amai achinzwisisa sevasikana ivavo. But apa pakutondinetsa kuti zvichaita zvekuita sei.
VaStuart Matikiti avo vaishandirwa nemufi Itai Jonga kwamakore masere mudhorobha reFrancistown vati varasikirwa zvikuru sezvo mufi anga ari munhu anovimbika zvikuru.
Ndashanda naye kwemakore anokwana 8 years and pa8 years izodzidzi handina kana zuva 1 randinomupa chipomerwa. Ndaimutora semwana wemumba sehanzvadzi yangu ndarasugira zvikuru.
Mumwe muzvina bhizimisi mudhorobha reFrancistown vaLarsen Manasse vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigare zvakabatana uye zvibatsirane muupenyu.
Ende ndinofara nekuti kubva patakatanga naambasada wedu vamukono weshuro musangano wedu weFrancistown diaspora uri kukura, and tichaita make sure end of the day munhu wese ajoina.
Vachitaura neStudio 7 paRunare, mumiri weZimbabwe Mbobotswana vabatirai chemukono weshuro vati mhuri dzarasikirwa dzicheme netariro munguva yakaoma iyi. Mwedzi wakapera vamukono weshuro vakashanyira zvizvarwa zveZimbabwe muFrancistown vachizvikurudzira kuti zvive nemagwaro ekufambisa kuitira kuti zviite nyore mukuwane mvumo yekugara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Varairidzi vari musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vanoti havasi kuenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Sangano iri rinoti varairidzi havana mari yekuti vakwanise kuenda kubasa. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Zhou vanoti kunyange hazvo hurumende yakaedza kutaura nevashandi vayo nezuro, hapana chakabuda nekuti mari yakavimbiswa nehurumende ishoma zvikuru kuti igadziriswe matambudziko akatarisana nevashandi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo rakabuda nechisungo paCongress yaro chekuti varairidzi havasi kuzoenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Izvi zviri kutsigirwawo nerimwe sangano reZimbabwe Teachers Association. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mazima kuti tidzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pamusangano wakaitwa nezuro, hurumende inonzi yakanga yavimbisa vashandi vayo kuti yaizowedzera nezvikamu zvinotangira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvichidzika. Vainge vakamirira hurumende munhaurirano idzi nezuro vaMoses Mike vakaramba kutaura neStudio 7 vachiti vamavhima ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Tabata vaZhou kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndo payada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu. Nekuti varairidzi vaitambira mari yaiita $450 to $550. Ndokubva hurumende yati mari iyoyo yanga yakafanana namabhoni. Mabhoni ndokubva arohwa nepesheni zvekuti mari iya pari zvino yava nouremu hunoita $30 to $35. Saka varairidzi havasi kuda kuintrizirwa mari, havasi kuda kushini. Vari kungoti hurumende ngaidzosire mari yavo yavaitambira payanga iri pavhalu ye$450 to $550 zvichienderana neinterbank rate iriko. Nekuti kana vachiti havana maus vanokwanisa havo kupawo mari yomuno, asi ichienderana nevhalu yemusi wavanenge vapa. Saka ndo muzongozo wenyaya uyu. Saka varairidzi mari dzavakatambira gore apera dzakasopera kudhara, saka havakwanisi kuti vange vachienda kuzvikoro kwavo.
VaZhou, tiri kuona kuti hurumende yakaita musangano neApex Council nezuro chishanu ikavimbisa izvo kuti inokwanisa kunge ichiwedzera vashandi vehurumende nemari inobvira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Ko, imi sei musiri kutambira danho ramakapuwa here nehurumende?
Danho rokutaurwa nehurumende harikwanisi kupedza dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro harisi rokuwedzerwa mari kana yokupuwa kushini. Ndeyekudzorera mari yaitambirwa navarairidzi payanga iri mugore ra2018. Saka tikatarisa mari inenge yapiwa ivo, inombotitaridza kuti kupa mari inobva pa25 kusvika pa30 US. Saka tikaedzera pane imwe seti yatatinayo tinongosati pa60 US, isitora kudzoserwa pa450 to 550 patanga tiri. Uyezve mari iyoyo inotopa kuti zvinhu zvive wese. Nekuti zvinhu zvichakwira muzvitoro, zvinhu zvichakwirawo kumaschool fees acharamba achikwira, matransport agomba achikwira saka izvozvo hazvipedzi dambudziko ravarayiri tinopedza dambudziko ravarayiri kudzosera mari dzavarayiri dzavaitambira pazvangasiri pana September 2018 ndotete zvinokwanisa kupedza dambudziko ravarayiri nokuti izvezvi maschool fees akakwira afuma 7000 kusvika kuma 15000 asi varayiri dzimari dzavo dzichikwira nemari shoma tinati 97% at most asi maschool fees anenge akwira nekuma 500%.
Hamusi kutambirawo here chichemo chiri kupuwa nehurumende chekuti izvo haikwanise kunge ichiwedzera mari kana kuti izvo kukutambirisai mari yamuri kuda imimi nokuti izvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika.
Chokutanga nekunganda ndataura zvakanaka kuti hatidi kuwedzerwa mari, toda kuti mari yedu idzokere payanga iri. Saka kuburikidza munanama International Labour Organization tinotaura kuti mushandi haakwanisi kungomuka akahafura mari yavashandi. Saka hurumende yenge yakatanga kubvisa mari yavashandi. Saka izvozvo ndozvati kuti hazvina kunaka kuti hurumende iwanikwe ichibvisira vashandi mari plus hurumende iyo iri kuti haina mari. Tinozva kuti yada kwama 1000% salary increase kuvashandi vese vepamusoro kubva pamapermanent secretary zvichienda kumusoro.
Danho ramuri kutora iri vazhowo hamusi kuonawo here kuti riri kuvhiringa remangwana revadzidzi?
Danho ratiri kutora iri tinotoda kuimbisa kuti vana vechikoro vazive kuti ndiwo vamajor beneficiaries nedanho rati kutosei, nekuti zvichareva kuti kana varayiridzi vawedzerwa mari vanoenda kupasa vachisekerera zvozorevawo kuti vanodzidzisa zvine nduramo. Saka vana vechikoro ndo vanotozobhenefita nokuti dzidzo inenge yakuya kumaiso kwazvo nyemba kusadzarunga.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negweta guru muzvare Jesse Majome. Tinokushingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mazuvano muri kubata mabasa api? Takapedzira kunyanya kutaura nemi muchiri kuita zvematongerwo enyika.
Ndakagara ndiri gweta ndakaredzwa muna 1995 saka ndagara ndichingoita basa rehugweta handingambomira. Zvematongerwo enyika handisatoiti shuwa. Ndiri pamudyi ndigere wezvematongerwo enyika wandakatanga gore rakapera zvizorora chaizvo pane izvozvo. Asi zvavandipa mukana wekuti ndinyatsokwanisa kupa nguva yangu chinji kubasa rehugweta ndine femu yangu yandakatanga na 2004. Saka ndikufara kuti zvematongerwo enyika zvaitondipera nguva yangu kubva kubasa randinofarira rehugweta. Asi uyezve ndichiushandira nyika yangu hangu zvakare. Ndiri commissioner kuanti-corruption commission. Saka ndo zvandinonyanyo basa rinenge richiita ndichitakura nyika yese iyoyo.
Tinoona pari zvino muri kuumirira muzvare farirai gumbonzvanda panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaedza kuti vapirigure hurumende. Nyaya iyi yakamira sei?
Farirai ari kupomerwa nyaya iyi nevamwe vake ndingati vatanhatu vadzoka kubva kunyika inonzi Maldives kwavakanga vaenda kundingati musangano inonzi workshop wokudzidziswa nekuzvanga zviri papurogiramu iyoyo workshop yekungo zvakasiyana-siyana zvinoenderana nekuti musoro wenyaya yacho wakanga uri wekuti kudzidzisa nekuzvimiririra pakufambisa nyaya dzendingati dzetsari zhinji dzeku dzezvido zvevanhu zveutungamiriri nekutinhazwi yevanhu anzise nekuzvimirira. Pane vana vakatanga vasungwa vanhu rume sangai ndobva azoteerawo akasungwa ega zuva rinoteera kwazoteera ti vanhukadzi vamwe vairi vakanga variko vakabva vasungwa zvakare. Sanirai nevanhu ava vari kupomerwa mhosva yekunzi hanzi vakumenerwa kunzi vakaenda kundobvisa zvekubvisa kana kukudubura kana kupidigura hurumende nechisimba achimene zera uzanzani zvakanga vachidzidziswa izvinhu zvekuedza kushandisa chisimba nekutamirisho na kuti vakubindire vasandire hurumende. Asivo chisafarire vanhu vari kuzviramba vakuti kwete isu hatina kumboenda kundodzidza zvekupidigura zvemirishonga kana kutopidigura hurumende. Takaenda kumundozva dzitsakodzero dzezvematongerwo enyika nokuti zvinobvumidzwa mubumbiro redu kuti munhu anga achita hanyu kuongorora kuti hurumende inoita zvakaita sei nekuti ungaite sei kuti usimudze izwi rako kuti rinzwike mune zvematongerwo enyika mukutsigira kana mukupichika zvinenge zvichiitwa nehurumende nekuona kuti vanga zvichengetedzewo ivo sei maererano nekunyanyisisa nekufambisa kwemashoko kuri kuitwa zvemazivano kukweumizha weinformation technology zvemazwi nemashoko pari kuuya kukanganiswa kwakawanda kuri kuitwa vanhu savaidzidzisavaiva kuti ivo ndo zvavaidi zvakanyatsonyorwa paurongwa wedzidzise ndozvakasadzidzi ndozvavakanga vafambira izvo zvega kwete zvekupidigira hurumende zviri kunze kwemutemo zvechisimba vanozviramba.
Saka pari zvino nyaya iyi yamira sei?
Mufarira yakasungwa musi wa20 May 2019 rinova zuva ndingati vamwe vakaifo mabiya ake vana vandambotya vaviri panga vakasungwa zivara chai ndofunga zero wacho vamwe mabiya ake vanhu kadzi akazosungwa ndofungazvo ndokakateera. Saka vasungwa kudaro ndingati vese vakavharirwa mutorongo. Pane akazvarirwa paHarare Central Patrol Office vamwe vakazvarwa dzvarwawo kune mamwe mastation asi vakazouya kukoti vakapinda mukoti pamwe chete kusara kwevamwe vaviri vakazotera vanhukadza. Saka ikoko kukoti takakumbira kuti ini ndiri kumira farirai vamwe pane vamwe vainyirirawo vamwe ava tikapisa chaizvo kuti tipikise kuti vana vasatomboiswe panonzi parimandi kuti parimandi kunzi nemutemo wezvemhosva kunzi unenge dzironziwe une mhosva waunofanira kuti ugozodaira saka takusendeka parutivi nenzi rimandi. So takapikisa chaizvo kuti vasariswe parimandi nekuti taiona kunge nemapepa akanga anyorwa nemuchuchisi anovagweta rinomirira hurumende kana pasina zvinhu zvanyatsobuda zvakanyatsorukwa zvanzi kuti pane mhosva saka takarwisa chaizvo asi matongere madzisoti kuti vakati haa ngavaiswe parimandi. Pedzezvo takabvunza rege tichikumbe nyaya yekuti vabude vatonge vari panze takakumbira apa taka ukoko vachichisi vekunational prosecuting authority vakambenge vabvuma kuti nyaya iyi inzwike kukumbira kuti vatonge vari panze nonzi pero nekuti mutemo unotaura nezvekutongwa kwevanhu kwemhosva idzi dzekusungwa unobvumidza kuti mhosva dzakadzamisira seiyi yekuti munhu anogona kutotongerwa kuti agare mujeri kana akabatwa unogona kutozogara mujeri kwemakore anopfuura makumi mairi ndikazondokumbirawo deo rafarirai nevamwewo vakakumbirawo zvikazopiwa asi nekufamba kwenguva takazenge tichindokumbirawo matare kuti vange vachirerutsa vachitsutsunyura pavanga vasunga zvakanyanyisa. Pari zvino tafarirai takabudira ako ndakabudira ako kukwanisa kunge achichindo mhangara mapurisa kamwe chete pai pasvondo.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Jesi Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri vestudio 7. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matambudziko ari kutarisana nesangano reZimpax iro rinochengetedza mhuka munyika. Muhurukuro yedu tabata mutauriri wesangano iri vatinashe Farao.
Pazvinonzi zvinonzwa mhuka rine mabasa akawanda rinoita risina mari senoenzaniso vanogara nemhuka mumamisha zvinonguva vanoirwa netsaona tokutaura kwandiri kuita nemi tidambudziko kubadibrisi remurini akawirwa pamba pake nenzou dzingangoita idzo 60 panenge pasina vanhu vanokwanisa kufamba nenguva kuti vanokwanisa kubatsira varimi asi neushoma hwatinawo nemishina mishoma yatinayo yekuchengetedza tinoedza nepatinokwanisa kuti nguva nenguva tinge tiri panzvimbo.
mamwe matambudziko amuri kusangana nawo kunze kwemari ndeapi mashandiro eZimpax?
Matambudziko makuru ndekuti mhuka dzedu dzakawandisa adzinogara paapa dzichi ndingakupaise menzaniso wepaki hombe Hwange National Park. Payakatanga kugadzirwa mugore 1978 yakanga ine mhuka 2000 pari zvino dzinosvika kuma 84,000 asi padzinochengetedzwa kwadzo hapana kuchinja, hapana kukura, nekuti tsvagurudzo dzinoitwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vanoti iwo nzou imwe chete inoda 1 square kilometer. Hwange National Park yakakura 14,600 square kilometers, zvinoti inongangosvika ku15,000. Saka Hwange inokwanisa kuchengeta mhuka dzinongoita 15,000. Kana yadarika ipapo ndo patinoita makambidzo ekuti dzinenge dzaakupinda mumisha dzichidya chikafu chevanhu, dzichiuraya vanhu, dzichiita se dzodambudziko Hwange natinazvo kuti mhuka dzatinadzo dzakawandisa. Ende mhuka kuwanisa kwadzo haititsauna kutiratidza kuti pane basa rakanaka riri kuitwa kuti mhuka dzichengetedzwe, asi dzinoda rubatsiro.
Tinomboonawo dzimwe nyika vachipa maresinesi kune vagari kuti vange vachienda kunovhima yavanoti muchirungu culling, kuitira kutapudzawo uwandu hwemhuka. Munomboitawo here zvakadaro muchikwanisa kuunganidza mari kuburikidza naizvozvo?
Culling yatingaita yekutapudza kwemhuka yakapedzisira kuitwa mugore 1987 muno muZimbabwe. Asi mukutarisa ukaona paiitwa zvecalling, ukatarisa mugore ra1960 kusvika gore 1987 pakakwaniswa kuurayiwa mhuka dzingangosvika hedzo 45,000 kubudikidza neurongwa hwecalling. Asi kunyanyanya zvaiitika kudaro mhuka dzairamba dzichiwanda, nekuti isusu sevanhu veZimbabwe tine magariro atinoita kuchengetedza mhuka zvisinei nezvinhu zvakawanda zvinoitika. Zvenoenzaniso munhu anoera nzou anokwanisa kuona kuti nzou ihama yangu, anokwanisa kugara nezvakanaka. Saka mhuka dzaramba dzichiwanda apa patinogara hapasi kuwanda. Vanhu vanga vakapoteredza pati iyi vanga vari vashomanini vashoma, vanga vari vauyi vavaiuya nevamwe vanhu vashoma. Asi kuwanda kwaita vanhu mapere zana apfuura, nyika yeZimbabwe haisi kukura zvichienderana neuwandu huri kuita mhuka, uwandu huri kuita vanhu. Nepamusana futi pekuti kushandiswa kwevhu kuri kuita kuchichinja, vamwe vanenge vachida pekugara, vamwe vanenge vachida kuita mabhizimisi, zvinoita zvakuita tatinga panoita mangange. Ndosaka chikumbiro chedu chikuru chiri chekuti toda rubatsiro rwekuti tikwanise kubvisa mhuka kuti kwadzakawanda nezviso kwadziri kushoma, kuitira kuti tikwanise kuchengetedza miti yedu, tikwanise kuchengetedza dzimwewo mhuka dzinogara mu pane zvino dambudziko hombe riri kuwira mhuka dzedu, kushayikwa kwechikafu, kushayikwa kwemiti, nekuti mhuka dzinorarama nemiti, dzinorarama nemvura. Izvi kana zvawanda ndo padzinopedzisira dzaakupinda munogara vanhu dzichiuraya vanhu.
Tiri kuonawo nyika iri kusangana nematambudziko ekusanaya kwemvura, zviri kukanganisawo sei raramo yemhuka?
Dambudziko riripo idambudziko rekuti mhuka dzakawandisa. Ndinoziva kuti mhuka dzedu dzakawanda dziri patingatiti kufingana yemvura makore nemakore, kunana Hwange zona rezvo uchiri kusagara hakuna yemvura makore nemakore. Saka mvura iyi yakuita ichiita shomo. Dambudziko rinoramba richiramba riripo kunyanyanyanya tikasakwanisa kuritidzise mhuka kwadzakawanda dzichiisa kwadzinenge dziri shomo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaFarao kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Thanks.
Manga makateerera kumutauriri weboka reZimpax vaTinashe Farao muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Rachel Town, ndiri muWashington DC. Chikwata cheFC Platinum chaita mangange neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League watambirwa kuBaba Fields nhasi. Izvi zvinoreva kuti FC Platinum yava nepoint imwe chete. The Reason Why mumanzi wababa Harare uchuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezongo yedi apera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri asi varairidzi vanoti havakwanisi kunge vari kuzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hello.
le chona njani mthaka zomohle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhlaka 11 kuzivandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sithi esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele kuyafika ezikolo, imali ye-transport kunje ziyavulwa kethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees.
Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo.
Amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi avele ama-inifomu konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 ibhondi lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo.
Abazali abaningi emaphandleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe indlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Umhlangano obekhona izolo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe awuphumanga lalutho ngoba izisebenzi zalile ukwamukela imali ebeziyithenjiswa nguhulumende. Zithi iholo lesisebenzi esithola imali ephansi kumele lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Kodwa uhulumende uthe wenelisa kuphela ukwengeza iholo lezisebenzi zakhe lisuka ku-$1,023 liye ku-$2,033. Ngokunjalo ababalisi abaningi bathi kabasoze baye emsebenzini. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana uthi ababalisi kabalayo imali yokubuyela ezikolo.
Thina njengababalisi ngolwesibili vele asiyiye ezikolo. Kungani sisitsho njalo? Sithi asiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele kuyafika ezikolo, imali ye-transport kunje ziyavulwa kethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees. Sizwisa ubuhlungu ukuthi thina siyebonakala sisiyafundisa abanye abantwana bethu, abantwana besihlezi ezindlini, sesilo yakhona ukuthi sithenge ukudla okwanelisayo for iy'muli zethu ukuthi size. And sesikunanzelela kakhulu ukuthi njengababalisi uhulumende wethu akazifisi nxa sithi asihlaleni phansi sikhulume. Sesibona ngani kungcono ukuthi singayi emsebenzini ukwazi abona khona ukuthi hhayi othisha sibili abathabanga abajabulanga.
Uhulumende uzamile ukulengezelela iholo izolo kodwa isilinganiso abefuna ukwengeza ngaso lisalile litesi incane kakhulu. Njengababalisi kahle kahle lifuna ukuholiswa malini?
Thina vele besisithi akusibuyeleni khonaphana esagcinela khona uthi imali yonaeka siyihola between $450 to $550 ikhonvethe nge-1 to 50 nabayisebenzise emabhenki aqeni uhulumende ukuthi kumabhenki bathi i-US 1 to 15 besinike yena len salary ekuphi dl $450 to $550 nerethe naleyi i-1 to 15 then lapho wubi happy. Lokho kade besithi bayasizama ngakho kithi vele kuyafana lokuthi balwa lathi ngoba vele asozitintshi asozisenzele lutho imali ade besithi bona basizama ngayo. Ungakhangela kade sithi impilo esiyiphila eZimbabwe izindleko ezikhona ukuthenga khona ukudla khona ukuthi uphile ethenga umuthi esibhedlela kunzima. So imali leyo abayitshoyo vele kuyafana lokudala vele.
Ngamanye amazwi ngemali yeZimbabwe likhangelele kubo $6,000 kusiya kubo $7,000
kakhulu. kakhulu yengasenza sithile kuthi njengama professionals njengabantu abafundisayo abazali bathengisa impomo besifundisa ukuthi kathi sipase sibe ngotisha sikwanise ukukhangela abanye sifundise labethu abantwana.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali pho kuzagcina ngani nxa lingasayanga lani ezikolo?
Athina kwesinye isikhathi asibone ukuthi yindaba yokuthi imali ayikho. Bona ingani yindaba yokuthi baprioritize. Bona abakuboni kuqakathekile ukuthi uteacher aholise imali esifisayo eyenelisayo. Mina ngokubona kwami ngibona ingani imali ebala. And thina singayekela ukuya esikolo bazasibiza kuphela besale phansi kanti basinike imali esiyifunayo. Yikho isithetho okumele sibe khona ukuthi ngoba ukuthi lathi sibe sithiwa sizafakelwa mbijana lokho sibuyele futhi sistrike sifakelwe.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, EPTUZ. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zilakho ukukhalala umsebenzi iloba nini zikhala ngodaba olufanayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kulobunzima obukhulu ngoba ungakhangela imali efunwa ngababalisi lemali efunwa nguhulumende akho esingathi kulokuhlangana. Ababalisi baphila kwi-environment e-volatile ngoba economy at the moment ayikho stable nama-prices alokhu esiyaphezulu naphezulu. Yikho ngezinye indlela singathi abakufunayo kule ngqondo kodwa sikhangele njalo kwezomeconomy sithi uhulumende unayo yini i-capacity yokubhadala leyo mali. Uza kuthola ukuthi uhulumende akanayo indlela loba imali yakhona yokubhadala. So i-depth of layer I think le-challenge yobukhulu ukuthi izaqalela njani. Kodwa singakhangela ngezomeconomy besingathi uhulumende obengangena akhangele ukuthi angakhweza lapha athe kubona yena angakwanisa ubhadala. Engenza njalo aphinde kulokubana abelokhu esenza amakhushini abesebona izindlela zokubanceda izisebenzi zakho. Singakhangela sithi bo loba bona ababalisi uhulumende ngakuthi ukuthi umbalisi nombalisi uyakwanisa ukufundisa loba abantwana abathathu esikolo sikahulumende mahhala ngoba yena engumbalisi. Ekhangele ukuthi ama-civil servant aba lama-benefit anjalo njengoba na ezibhedlela zikahulumende baba lokuyi-percentage abangakubhadaliyo kuyikuthi yi-package esingathi part of ama-benefit osebenzi lohulumende. I think singaba lobubelo ngoba lokho kwemali akuncedi ngoba singathi namuhla loba abantu babalisi bathi bayafuna kwezelandiyo kuyena liya bayifuna interbank wethu kulo kuthiwa FD ripple effect yama-civil servant to the economy ngoba what will happen immediately after ukwezelwa kwamurholo ngibuka nama-prize azaba phezulu ngoba i-purchasing power yama-civil servant ile-serious effect kwi-economy ngoba yenza ama-prize aye phezulu ngoba siyazi kule mali eningi.
Njengoba kulo kungavumelani lokhu Shoko, kasisoze sibone yini izikolo zisiba njengezibhedlela abantwana becine bengasahambi kungela babalisi ngoba ababalisi bayajama bathi kabaye emsebenzini.
Kangelela ukuthi kubona kube lobubelo bebe lokuhlangana bebe lokuzwanana ngoba singeke senze into ezibhedlela. Kodwa ungananzelela ukuthi ngemuva sike saba nayo indaba esituation enjengale. I think singakhuluma ukukhumbula kubo 2008 amatitha akaqeda abo 4 months esebenza ama-3 days loba engayo emsebenzini. So into esigama kuze ibalulekile yikho imali sithi uhulumende sofuze akhangele ezinye iindlela zokunceda ababalisi ezishiyene lezakhe lezazicabangayo zokubapha imali ngoba imali abayijimisayo le nge-inflation esilayo hayi soze ifike ngoba singaze sithi interbank rate namuhla bavuka beyitiwana le equivalent to interbank rate kodwa imali yabo ingabasezandleni umona ewenzayo kwi-economy yonke nje iba nkulu njalo uhulumende kutho ukuba nawo sezosebenzisa le mali angelayo.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela
mshweshwe lamlela nampa wafo wembula
Kweze mapandleni, abazali abanengi ezansi yamandebeleni vathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe yindlala. Kubika intathelezindaba yethu u-Albert Ncube.
Izimuli eziningi esabelweni sezansi yamandebeleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo le ndleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala elonyaka ithanele emhlambi osekuthe izakhamizi phakathi kobuyanga obuzadala ukuthi zehluleke lokuhambisa abantu abazo esikolo lapho zivulwa kuvikezayo. Umnumzana Willis Kumbo isakhamuzi emaphedleni njalo uthi kazi ukuthi uzakwenza njani ukuze abhadale indleko zesikolo.
Njengoba le nkomo esikade sizithembile ukuthi ziyafundisa abantwana ziphe zaphela, kutshengisa ukuthi abantwana laba bonke bazahlala phansi ngoba le mali yangikhona isayizungcane ikhwele yaphezulu. Akula ncedo sizalubona ebantwaneni ukuthi sibancedise le ndlala ngoba laye umntwana angaze akahambe isikole elambileyo ngala kula ncedo bangamipha lona. Ngabe zikhona besikwanisa ukuthi sithengise inkomo lana ihambe ebhadalela umntwana esikolo.
Ugumbo uphinde wathi kuyadinga ukuthi uhulumende afundise abantwana abasezikolo zemfundo yaphansi ema-primary kungela mbadalo.
Siyafisa ukuthi ngabe uhulumende yena kusukela ku-grade 1 kusa ku-grade 7 ancedise ukuthi ngabe abantwana labo kwenzakala ukuthi laye afake isandla kungabili ukubhadala, kumbe kuwona lo mnyaka nje okulobu nzima akancedise ukuthi ancedise nakuthi abantwana labo bangabhadali ngoba isimo sangikonti babhadale imali yangikhona yikho.
Unkosikazi Beauty Dube esakhamuzi eGaranyemba laye uthi kasoze yenelisa ukuyiqoqa le mali efuneka esikolo ngoba iphezulu kakhulu.
I-school fees iyadura, amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi avele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 ibhondi lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo. Kunzima lokho kulapha eZimbabwe, kunzima. Okunzima vele asikwazi lokuthi singene ngapi, ngakho uyacatsheka emhlabeni ngaphansi ngase singena labantwana bethu sicathe ngoba kulapha kunzima. Ezikolo ziyavulwa so asikwazi ukuthi kumbe bazahlala ekhaya kumbe sibayenzani.
Amazwi akhasekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawani othi intengo yengwalo zokubhalela iphezulu okumangalisayo okuzadala ukuthi kufunde kuphela abantwana bezipatsha.
Abantwana bazahlala sokubile khokona kwakudala ngesikhathi sikaSmith khoka ukuthi kwakufunda abantwana bezinodi ngoba ibhuku elilodwa liyabe lisenza 15 bondi. Abantwana bazihlalela vele ngoba kula nto esingayenza ke ngoba lokudla vele kasilakho futhi emakhaya, kula kudla futhi ukhona emakhaya. Abantu siphila nzima, sithwele nzima, sihlelwe izifuyo, inkomo zifile, imbuzi zifile, amadonki afile, konke kufile sithembele khona.
Imbadalo yezikolo zemabhoding kanye lezi zimeleyo ikhona okumangalisayo osekuthi iningi labazali lingazi ukuthi libambe ngaphi ngoba iholo lingakhuphuki. Abanye abazali sebesusa abantu ababo ezikolo zemabhoding ukuze bafunde besuke emakhaya abo. Lobandla bogatsha lwezemfundo besithi abasoze bakhweze imbadalo yezikolo zikahulumende, iningi labazali lithi lokho akusizi lutho ngoba zingenele abafundi bonke lezi zikolo. Kusenjalo sekuphithizela njalo endaweni ezithiyene zeGwanda lapho iningi lezakhamizi selibamba amacimbi. Unkosazana Nokuthula Hadebe ohlala emaplazini eNsindi uthi ukuvela kwamacimbi lalo nyaka kubasizile ngoba bebhekane lodubo lwesitshebo emakhaya. Uma Hadebe uthi amanye bawathengisa ukuze bethole imali yokuziphilisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Lamlela ntwandi, lamlela lamlela ntwandi, lamlela lamlela mshweshwe, lamlela napa wafuwe.
Siyabonga Albert, singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa nonkosikazi Febi Dube owebhinga esinampande. Sihlaziya indlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuhulumende.
Abantu
abantu baqalisiwa kutiwa bayanika ukudla akuzange kube nabantu ababakhodisa but ukudla kwabuya bavukela khona abantu ukudla kuqaliswa emini benikwa abantu but benikwa ama 7 kg. I 7 kg usually last time I was to food program bebenika 10 kg but qaliswa kunika 7 kg. 7 kg ifana le 2 kg. So nxa benikwa abantu kuyasetshenziswa izikhali kusetshenziswa amagabha babecelile izikhali bathi bacela kumavillage yotweka ama weighing scales sabanika but akuzange kusebenze bona badinga amagabha yiwasebenzayo amagabhagabha ama 4 liters nama 5 liters
kodwa ukudla lokhu kukahle kahle kuyini
ukudla okukhona umumbu nendumba ndumba ama cowpeas ne cooking oil.
Manje abantu babegcwele bebaningi labana okwathiwa baya kufinyelela kumbe abanye bagcina bengangenanga kuluhlu
abaningi bathiwe but babhalwa baba baningi basokuselektwa njengami mina ebhukwini letu kusabhuku wethu kwathathwa only 3 out of 25 households. So abaningi sabhalwa kuphela but asizuzi lutho. So izolo bebehambile because last week ukansela wethu wamemeza abantu bonke bahamba kwayabhalwa futhi wathiwa bonke lababezuza ku-social welfare babhalwe but akula ngitho wazuzayo even abalamabizo abiziweyo nxa inamba yakho yefoni ingangenanga ukompyutha awuzuzi lutho.
Ye kodwa balinika isizathu
isizathu bathi nxa ibizo lingekho ibizo liphumile but inamba yakho ikokesi nxa ingazange i-aphiwe kukompyutha wena awuphiwa. Bebekhona abanye abakade bebuza ukuthi kanti sesine 3 months kwathiwa hayi 3 months izabuya iyimali lizanikwa imali but imali yakhona iyabuya ivela nga uhulumende uyehluleka ukudinta ibhondi ngabe banika abantu engama-user abantu bazibonele bayazitshintshela.
Kodwa uhulumende-ke ukhiphe umbiko esithi ngempela abantu bazanikwa imali le yama-cash transfers.
Hayi singaba lethemba but thina ku-ground ukuthi uyabona nxa kukhulunywa ngomlomo umuntu esehofisini kuyathiyana lo muntu osemakhaya emakhaya kuyashiwa ngendlala bantu abantwana abancane kathesi izikolo ziyavulwa abantwana abancane abale mizi yabo 2 bantwana 3 bantwana sebesebenzisa ukutshontsha izifuyo anti yabo.
Umnyaka esesiwungena kukhanya kunjani isimo sokudla le masimini?
Izulu laline kuhle laqala sibili ukuqala ukuza ngapha ngithi akufanani lokwamanye amahodi but osokunzima kathesi utshani sobuthile emasimini sobuthile akusela lutho akusela themba because mina njengami kwakumili ngahlanyela kwamila sibili but ngingahlakula kathesi akusabonwa ngitsho umumbu wonke lamabele kwaja vele kokuthi this unyaka lo esiwungenileyo lo vele asikwazi ukuthi kuyasala abantu yini kumbe kusaleni because kuthi inkukhu kwalandela inkomo kathesi sokungabantu sesiqalise ngezililo so kuyasiwa ngendlala
soabantu
bakithi ngingathi nxa kubuye ukudla kumbe kubuyeni ngona sibambane sibone ukuthi omunye lomunye uzuzile kulokuthi singenise ezomba ngazo ibe sengisithi ngesidonga bantu bakulindiswe bakumbila tujatane ndaba inzala yakhona nimpathi new year enditwa tangu na 2020 kubanga tulaba mapenzi aindilide kwinda kuli 2019 because inzala yakhona namuchifuje sidinga wesi mwasinampani kulapa inzala salumbaro ngatujatane benzuma kusala nangupete lezawulakara
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Fedi Dube owebhinga esinampande. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siya kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Eh
Lingali chona njani izilukandaba umthakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje sixoxa lomnumzana kucacaphulu ingcwethi kwezemithetho njalo engunobhala obona ezedale lephalamende lezesekelo sombuso kubandla leMDC. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuthi libe lami kule mhlelo namhlanje. Kada kube ngelelana nabalaleli.
Ye, siyathaba lathi kuba lawe ngomnyaka omutsha wona lo. Ye, ungasitshela ngodaba lolu olokuguqula isekelo sombuso okufuna ukwenziwa iZANU PF.
Into efuna ukwenziwa iZANU PF, efuna ukwenziwa nguhulumende kaZANU PF. Eyokugazetha ukuthi bafuna ukuamenda iconstitution. Thina njenge-MDC, ibandla elakhankasa kakhulu ukuze kube neconstitution. Njalo sisebenza silamabandla amaningi akhankasa kakhulu esenzela ukuthi kube neconstitution leyo. Siyakwazi ukuthi civil society emela uZulu yakhankasa kakhulu ukuthi kube neconstitution. Siyakwazi ukuthi kwaba neconstitutional making process yakuqala ekhokhelwa ngoba uJabu Siko. Kwaba le constitutional making process le Echo Park kuhamba kubuzwa abantu ukuthi bafunani. Sesimangala ke kaphezulu nxa sibona ukuthi uhulumende lo ongenileyo ongene ezithi yena uletha uyi-second republic uletha intando yabantu esehamba ke ehamba ehluzula lapho abantu abalungise khona egeca okuhlangelwe ngabantu ngoba lisanazelela ukuthi abantu babethe into yakuqala babethe thina sifuna ukujaji nxa bekhethwa. Khethwe lathi sikhanyele ikodwa kusenzakala iminyaka yonke le bekungasekho lokhani ukuthi kwakuvuka umgabe te useyaphointa ujaji abangu-8 eaphointa abantu bakhe abangaziwa ngumuntu abazabe senza intambi yakhe kuphela. Uhulumende kamnankagwa uthi sefuna ukukhipha khona lokho. Okwesibili esingakukhangela uhulumende uthi yena abantu bebezibamba bethenainto abavasitrade abaningi elizweni asayifoni babethe bona sifuna ukuthi upresident nxa ekhethwa ahle atsho ukuthi uvice president wakhe uzaba ngubani bagijime bebonke uvice president abe evotelwe nopresident abe evotelwe yintando yabantu leyo. Uhulumende kamnankwa ukuthi hayi asisakufuni lokho. So konke okumele kwenziwe even u-attorney general uthole uprosecutor general lo prosecutor abantu ube sekhethwa ngabantu be-interview asike sabona ama-interviews ukhethe uprosecutor general kuthiwa kathesi hayi umnankaka usezabe ekhethe ese-bedroom yakhe. So yizo zonke lezi zinto esizikhangeleyo ukuthi kanti nguhulumende onjani ofuna ukuthi asibisele emuva. Safaka i-constitution ka-2013 kathesi sokuthiwa sibuyele emuva siyeqalisa kutsha.
Manje liza kwenzani?
Thina njenge-MDC ikhokelwa ngobaba uNelson Jamisa sithi into enjalo kasiyifuni njalo ama-amendments wonke abayalethayo siyakwazi kakhona amanye ama-amendments akhuluma ngezinye izinto ezijiyeleyo. Kumele sihlesi wonke ama-amendments asiwafuni ngoba ungathola kule amendment eyodwa enhle ephakathi kokuganga kuba yingozi ukuthi uthi uyayisekela. Kumele sihlesi kulahle konke sikuchithele phansi. Thina ephalamende ngalezi sizakwenza ukuthi sakwenza umsindo sizadibhetha uZulu abone ezwe le mcijo bazakuzamele bathi umcijo ukuthi umcijo wabo ukuthi lezinto yokuganga enje kuyini. Thina singawuthatha lokhu sithi yikhuu yesi-2 abantu baqala ngokutshaya umgaba ikhuu kaphezu sebetshaya thina njengabantu ikhuu so amukeli lo.
Manje lizathatha inyathelo bani?
Inyathelo esingalithatha kathesi yikho nalokho ukuthi sitsho ukuthi asikusekele ngoba sengangithi kuqakathi zonke izinto zile-legitimacy. I-legitimacy ayiqaniseli kupresident kuphela, ayiphelele kupresident kuphela. Yonke into eyenziwayo kumele ibe ne-legitimacy. Ama-amendments e-constitution nxa esenziwa labo kumele abe ne-legitimacy. Siyakwazi ukuthi bewenza ama-amendments la kumele kuyiwe ebantwini. So ama-amendments bazawenza ngendlela yokuthi balengi bona ephalamende. Kodwa anshi bengathi beseza ama-amendment lathi sithule singadibhethe pha demonstrate benza izinto eziningi asikwazi ukuthi abantu bazakwenzayo ngoba kuyabe sekusenziwa into engaphandle kwentando yabantu.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngithanda ukuthi ngivalelise abalaleli. Ngiyalibonga ukuthi leli program ngilifisela umnyaka omuhle. Ngiyakwazi ukuthi isikhathi sizima kathesi akula kudla akula imali yezibhedlela kayikho kathesi kunjani bhadala ngezikulu fees kodwa sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asenzele kube ngcono emaye kube nezulu abantu badobhadobe lokhu lapha nalapha. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ngumnumzana kucacaphulu ingcwethi ecubungula ezemthetho njalo
engunobhala obona eziphathelane ledale lephalamende lezisekelo sombuso welizwe kubandla leMDC ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Lo liphuma lendaba lishone lendaba. Kweze mchikilo panqa 1-1 lele Al Ahly la kwele Egypt emdlalweni we CAF Champions League odlalelwe enkundleni ye Papa Fields kobulawayo namuhla. Lokho kuthiye amaqembu omabili elomklomelo o Mnandi esiphiwe liqembu letanga pasi sihlephune kudlalade labo elitsha elilesihloko esithi vakalanga we ukuziphetha ke phambili. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolesivili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Kwanele mtwaga zoli valelisa yo, nguntunga milinko, mao.